Zvinhu zvakabuda pamusangano wevanyori uyu zvinosanganisira kumisa kudhindwa kwemabhuku pamikoto kana kuti Paris uko vanoti kuri kuita kuti kunyora mabhuku kusabhadhare kana zvichienzaniswa nezvaiitika kare. Munyora nemukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti nekuda kwekuti pave nechitsotsi pakubhadharwa kwevanyori nevanodhinda nekuburitsa mabhuku, anokurudzira vanyori kuti vazvidhindire nekuzvitengesera mabhuku avo.
Kufunda tiri kutochema kuti makontrakti edu atinawo atakanyora kare haasi kuitwa onad nechikonzero chokuti wakangosaina ichiti 10%. 10% yachona heuyi nokuti pabhulisha bhuku rako raakaburitsa ari ngorichengeta asina kuriisa musiriti. Hakuna mabhuku shopariko anotengesa mabhuku ingarisi kutengeswa, anomirira gore ranichaiswa muchikoro otanga kudhidha mabhuku. Hazvipo pakontrakti izvo. Kwavavinga iwe vakudhara vevariko ivavo, bhuku rakatengwa rikatengwa richingoprindiwa unongopiwa 10%. Munyori ana makore achinyora tozofunga bhadhiraita kuti hauyawo izvino, anongouyawo achingopinda imomu yamakadaro.
Chiundura Moyo uyo anonyanya kuzivikanwa nebhuku rake rinonzi Wakandicheka Nerakagomara anoti kubira kunotanga pakunyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pakati pemunyori nekambani ichazotsikisa pamwe nekutengesa bhuku remunyori.
Zvokuti vakawanda mukaona vakuita vega pabhishini munovaya ndokuzvipeza nokuti unenge wakuzvia zvishoma zvedikita rako. Kana kuti unoenda nomavari imomo unongoenda muhombe ichizvipeza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori Alois Sagota uyo anoti hapana kubudirana pachena kuti mabhuku emunyori mangani anenge adhindiswa.
Kuti audze munyori kuti munyori iwewe ndakatengesa mabhuku ako mari yakati. Uyezve chimwe chinonetsa ndechekuti munyori panoprindwa bhuku anenge asi, uye kuti azoti makopi zvaakaprindwa mangani haana chaanoziva. Saka matambudziko acho anoramba achitenderera zvakare ipapapo pakuziva kuti bhuku rangu ratengerwa zvakadii.
Panyaya yekudhindiswa kwemabhuku pamukoto, Sagota anoti dambudziko iri haripere kana dambudziko reupfumi munyika risina kugadziriswa.
Ndoona sekuti pairasi imhuka yanetsa ende dambudziko repairasi harisi kuzongopera chete kana matambudziko enyika isasati agadziriswa. Tikanyatsokuzvitarisa chinokonzera kuti vanhu vadaro inhamo. Saka dzimwe nguva tinogona kuda kuti isusu titore tsono tiuraye nzou, but tinozvipinza munjodzi ndipo. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti pairasi haisi yakapera kusvika povhati rinyika muno yapera. Saka nhau iripo ndeyekuti hatizive kuti zvii zvingaitwe kubvirapo kugadzirisa matambudziko ehurumende chaiyo. Nhamo iyo ikapera pairasi inopera.
Chiundura Moyo anotiwo dambudziko rehori kumapurisa nemitemo isiri kutevedzerwa munyika zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kudhindiswa kwemabhuku pamukoto kusapere.
Mapurisa uyo anobata zvepairasi vari kubata asi usu nokuda kurarama akawana munhu amupa chinhu anongotora akati wotora ukadhora akaundisiya anomusiya. Kwozoita mutemo wenyika, mutemo wenyika hausati dai vai mutemo wenyika wanga uchitevedzerwa.
Mumwe munyori Elisha July anoti vanotengesa mabhuku vanofanirwa kuderedza mitengo sezvo kudhindisa mabhuku kusingadhure mazuva ano zvichienzaniswa nakare.
Ndinotifunga kuti panoda compromise kubva kuvanhu vazi from the chain from the publisher to the retailers vari kutengesa mabhuku aya, panoda compromise in terms of the price. Bhuku rinofanirwa kunge richiti riri kutengeswa neprize yekuti even anoda kufotokopa neimwe nzira anoona kuti hazvisimbonyatsobhadhara.
Izvi zvinotsigirwa naFarai Mungoshi uyo anoti mabhuku ari kunyanya kudhura izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vatenge mabhuku akadhindwa zvisiri pamutemo.
Ndambotaura nenyaya yenhii yekuti kudhurisa zvinhu, now if you overcharge a book you find it cheap definitely. For example makununodzo muyaira $10 actually oenda mustreet urwane $5 urumana wechikoro uruda bhuku kuchikoro unoita sei.
Asi mukuru weMambo Press iyo inodhinda mabhuku Muzvari Progress Mingwa vanoti vanyori vanofanirwa kuziva kuti haisi mari yekudhindwa kwemabhuku inobhadharwa chete. Muzvari Mingwa vanoti dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepavanoshandira, kubhadhara vashandi pamwe nekushambadzira mabhuku. Mukuru weZIBF vaBlasio Tashirei vanoti gore rino vanhu nemakambani anosvika 34 vakaratidzira pamusika wemabhuku gore rino zvichienzaniswa nemakumi mashanu akaratidzira gore rapera. Vatafirei vanoti kushomeka kwevaratidziri kwakakonzerwa nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Nzvimbo diki yekuratidzira mabhuku yaibhadharwa madhora mazana maviri, ukuwo hombe kana kuti gazebo yaibhadharwa madhora chiuru nemazana maviri, iyo vakawanda vanoti yaive yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.